wewe utaenda kudari afu chikumbiro changa chiripo pamberi pedari mwevara nasi changa chiri chekuti vabviswe pamberi pedari nekuda kwekuti zvavari kunenerwa kuti vakaita hazvipe chiburitso chekuti pakaparwa mhosva pane mashoko avari kunenedzerwa acho mutongi agura nyaya iyi ati wongo zvingangodaro kuti zvavari kunenerwa hazvikaridzi mhosva yakaparwa asi nekuda kwekuti vakatombonzi varanga vachidzoka pamberi pedare hazvichagoneke kuti mutongi achitaura zvimwe muzuva ranhasi nokudaro ngavachingoramba vachiuya kuzodaira nyaya iyoyo kunyange hazvo zviri pachena kuti nedzimwe nguva hapana mhaka iri kubuda pane zvavari kupomerwa zvacho mushure mekunge mutongo iwayo wapiwa tabva tazvidai kuti tave kuda kuti tichiisa chichemo chekuti vatongwe vachibva kunze taisa chichemo ichi pamberi pedare chiri muonorwa muchuchisi vati vachazorota pane chichemo chataisa ichi nemusi wechishanu unotevera musi wa12 August kana vachinge vapindura vamuchuchisi tozodzoka kudare tozorwa kuti nyaya ichagurwa chinzi chii nemusi wa15 August
tinoona kuti panga paine chikumbiro ichochi chekuti vange vachitongwa vachibva kumba hamuna kunge maronga here kuenda kudare repamusoro
urongwa hwekuenda padare repamusoro huripo asi dare repamusoro rinoti tangai maisa chichemo ichocho kudare ramagistrate court kana muchinge mazokundikana ipapo mozouya muchipfuurira mberi pane dzimwe nyaya dzavari kumiriswa nadzo pamberi pedare chichemo chichitori kudare iroro rehigh court pari zvino saka iyi ndo yekutanga yavakasungirwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga yekunyatsini takatomboenda kuhigh court saka apa kwakudzoka zvakare kepiri saka kana tichiita gokororo tinongotangira kwekutanga kunova ikoko kuti yamagistrate
asi matambira sei mutongo waturwa nedare uyu
hatione sokuti mutongo waturwa nedare unoenderana kana kufambidzana nezvinotaura mutemo chaiwo tinoona sekuti dare iri rakoshiwa pakutsanangura kwaro mutemo rakanganisa uye harina kugura nyaya iyi nomazvo setarisiro inoitwa chaiyo pamutemo dare rakundikana
saka mune mamwe matanho hamuchatora here
tichambomirira mazuva iwayo asi tichange tichitorawo hedu mamwe matanho akaita sekufuudza nyaya iyi mberi tikuona sekuti dare rakonewa zvachose kutonga nyaya saizvozvo tine mvumo yekukwidza nyaya kudare rekuhigh court kuti iongororewo nyaya iyoyo kuti kugurwa kuitwa nyaya nedare repasi ndizvo here kana kuti kwete.